vachitaura nevatori venhaumara renhasi vatenengamwa vakabviswa pachinzvimbo chavo musi wechitatu vati havakendenge nekumiswa basa kwavakaitwa vatenengamwa vatiwo kunyange hazvo vakabviswa pachigaro chavo havasi kuzonyarara munyaya dzekurwisa uori vatenengamwa vati chido chavo chekurwisa uori ndicho chapa kuti vatange sangano rinonzi Zim First Agenda iro rine chinangwa chekurwisa uori munyika asi vatenengamwa vati hondo yekurwisa uori inobudirira chete kana vana vezimbabwe vabatana vati izvi zvinobudirira kana mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakaita hurukuro nemutungamiriri wemdc vanelson chamisa vatenengamwa vati vane chinangwa chekuunganidza vatungamiriri vaviri ava kuti vasangane musi wa21 kukadzi kuti vataurire veruzhinji zvikonzero zviri kuvatadzisa kuita hurukuro kuti vagadzirise matambudziko ari munyika
tiri kuronga isu sezimbabwe Zim First Agenda yatiri kuronga semovement yemacitizens yekupusha nhau dzavo kuti tikumbire kuti vatungamiriri vedu kunyanya vamunangagwa navachamisa sezvo varivo vari kutaridza kuti no vane rutsigiro rwakakura muzimbabwe kwete chete nekuti vane rutsigiro rwakakura muzimbabwe asi nokuda kwekuti tine shure yekuti kana tikabatanidza vana vezimbabwe vari muzvipoka izvi nyika yedu inotanga kuenda tova nemuono mumwe chete simba redu rese toriisa panzvimbo imwe chete toshandidzana tinofungira kuti tine patinokwanisa kusvika hongu hatingapedzi matambudziko edu ese asi tinofunga kuti rinenge riri danho rekutanga rekuti matambudziko atiinawo muzimbabwe ange achipera
vatenengamwa varamba mashoko ekuti pane vari kuvashandisa mubato rezanupf vakati vana vezimbabwe vese vane chido chekurwisa uori ngavabatane navo kuti vapanane mazano ekuti vangapedza sei uori munyika
14 wemwedzi uno watiri wafebruary tiungane sevana vemuzimbabwe kuti tirangane tiite maonera pamwe pakurwisa dambudziko reuori rakonzeresa nyakanyaka mune zveupfumi munyika yedu ino yezimbabwe hatinei nezvebato rematongerwo enyika hatina watiri kurwisa kana watiri kutsigira asi tinongofunga kuti nyaya yekurwisa uori idambudziko ratinesa tose munyika yezimbabwe saka hatina chipoka chebato chatinotsigira kana chatinorwisa kana bato ratinotsigira kana kurwisa asi tinongova nepfungwa dzekuti nyika yedu yezimbabwe inofanira kuti ibudirire uye kuti ibudirire uye kuti zvinoitwa neutungamiri zvibudirire nauye uori inofanira kuti irwiswe nenzira dzakasiyana saka tine kupfunga kwekuti hongu vamwe vangarapesana nemarwisiro atiri kuita uori asi tinovakumbira kuti ivo vauyewo nenzira dzavo tionesane pamwe chete kuti nauye uori tingairwisa sei
vatenengamwa vaudzawo vatori venhau kuti vanokatyamadzwa zvakanyanya nekumiswa basa kwavo mushure nekutsoropodza vamwe vana muzvinabhizimusi vasiri mubato rezanupf vatenengamwa vati vanoshamiswa neutungamiriri hwezanupf uhwo husina kuvamisa basa pavakamboita musangano nevatori venhau gore rapera vakadoma vamwe vakuru mubato iri kusanganisira vaobert mbofu navajoram gumbo panyaya dzeori asi vozomiswa basa vadoma vanhu vasiri nhengo dzebato iri
ya ndinotaridza kukahadzika kukuru sekukahadzika kuri kuitwawo zvakare nevana vazhinji vemuzimbabwe kuti patakadoma vakuru vemusangano kuti vane mabasa eori avari kuita musangano hauna kumbofunga kuti dzinga asi patadoma vanhu vasina chekuita nezvigaro zvekumusangano kunze kwemumwe chete anozitapadzwa musarara taona taakudzingwa mubato taakutorerwa mapositions yedu eutungamiriri taakunzi tinofanira kuenda kuchikoro chinodzidzisa gwara remusangano izvozvi zvatipa kukahadzika kuti chii chaita kuti zvidaro chakatadza chisina kumbofungwa nevatungamiri vedu patakamboita ungano yekutanga tichitaura mabasa eori ari kuparadza nyika ari kuitwa nevamwe vari muutungamiriri saka zvinondishamisa kuti vatungamiriri vedu chii chanyanya kuvarwadza chii chanyanyoitira kwavari kuti vabva vatiza kudiviri nevanhu vachienda kudivi revashoma
vaimbova mukuru wevechidiki muzanupf mudunhu reharare vajim kunaka vaudza studio 7 kuti kumiswa basa kwavatenengamwa navalouis matutu mucherechedzo wekuti vakuru mubato rezanupf ndivo vari kuita zveuori
dinori mbaudi kake chitabi nyaye chingo taurika nyaye chingo taurika asi utunga miri miri wenyika auna kutora matano kugadzirisa nyaye zondipa inini pandiri ini sadunga munhu kuti ndifunge kuti vakuru vehuori ndiwo president nevatevedzeri vani vavo nekuti vatadza kugadzirisa vari kunzi vari kuita huori uyezve ndatozoona kuti mushure mekunge mpawana vachema chema kuti varume vari kuita huori anatagwirei ndatoona vacho vachema chema kuti vabva vadzingwa mubato
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vageorge charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vaudza studio 7 parunare kuti hurumende haina zvaingataura pamusoro pemashoko ataurwa navatsvene ngamu sezvo vanga vachitaura pfungwa dzavo mutauriri wevechidiki mubato remdc inotungamirwa navanelson chamisa vastephen chuma vati semdc vakabvira kare vachitaura nyaya dzekurwisa uori vachuma vapomera vamunangagwa mhosva yekuva neuori vakati havangagoni kurwisa nyaya dzeuori munyika
uori hunofanira kurwiswa nekuti uori hwakashata hunoita kuti nyika isaenderera mberi asi isu semdc wa very clear kuti nauye kurwisa uori tinofanira kutanga nekubvisa watingati pachirungu archbishop weuori and zviri pachena kuti archbishop weuori munyika munomu ndiva Emmerson Mnangagwa avo vakabirira sarudzo munyika muno dzevana vezimbabwe mugore ra2018
vatsvene ngamu navamatutu vakaita musangano nevatori venhau nemuvhuro vakapomera mukuru wesakunda holdings vakuda tagwirei vabilly rottenberg vegreen fuels nemutungamiriri wegreen millers association of zimbabwe vatafadzwa musarara mhosva dzekuita uori hwakanyanyisa munyika kunyange hazvo nhasi vatsvene ngamu vataura nevatori venhau vega vati vachiri pamwe chete navamatutu ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere